Vashitaura rewe mabhizimusi pachiitiko chaitirwa pa State House nhasi vamunanga govakumbira vemakambani ari munyika kuti vabatsire kuvaka zvikoro, migwagwa, makiriniki nedzimba munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafasha muecyclone Idai. Vamunangagwa vati kunyange hazvo vari kufara nerubatsiro rwavari kuwana sehurumende kubva kuhurumende dzekunze, vedzisvondo, masangano anobatsira pamwe nevanhuwo zvavo. Pane basa rakakura kwazvo rinotodawo vemakambani emuno kuti apindire. Vakurudzira vemakambani kuti vasarudze zvikoro, migwagwa nemakiriniki zvavanoda kuvaka, vozivisa hurumende yavo.
We as Zimbabweans must stand up.
Isu sezvizvarwa zveZimbabwe tinofanira kusimuka totarisana nedambudziko iri, tozongotsikirwa nekunyaradzwa pamwe nerubatsiro kubva kunze kwenyika. Tinovimba kuti tinofanira kusimuka sevanhu, sehurumende uye semakambani akazvimiririra kuti tigadzirise upenyu hwevanhu avo vakawirwa nedambudziko iri.
Vamunangagwa vati zvimwe zvikoro, kusanganisira dzimba dzevagare vakawirwa nedambudziko remafashamu, zvichanovakirwa pane dzimwe nzvimbo itsva, kwete kuvaka panga pane zvikoro nedzimba idzi, sezvo vachiti zvivakwa izvi zvinogona kuparadzwa nemafashamu kana akaitika zvakare, sezvo zvainge zvakavakirwa munzvimbo dzakadzikira dzinokurumidza kukanganiswa nemafashamu. Vamunangagwa vatiwo hurumende iri kushanda navana mazvikokota kuti vaongorore kuti chii chaizvo chakakonzera mafashamu aya. Vati vari kushamiswa nedzimwe mhando dzematombo akaonekwa muchimanimani avanoti haasati ozivikanwa kuti matombo rudzii. Vatiwo mamwe matombo makurukuru achakatsikirira vanhu, uye sehurumende havana zvikwanisiro zvokuti matombo aya abviswe paonekwe kuti pane vanhu vangani vakatsikirirwa. Gurukota rezvematunhu uye varisachigaro wekomiti yehurumende iri kutungamira kubatsirwa kwevanhu vakasangana nedambudziko remafashamu vaJulai Moyo vatiwo zvakakosha kuti vemakambani vabatsirewo.
Pane zvakasakadzwa nemvura iyi necyclone iyi zvinoda kuti zvigadzirwe zvakawanda. Zvimwe zvikoro nhasi tatichapila kuteno vanhu vaadhopta chikoro, nokuti zvikoro zvakavhagwa iye zvino, saka toda kuti zvivhugwe panotanga zvikoro. Chepiri, maclinics toda kuti agadzikwe nokuti vanhu vanofanira kurapiwa. Chetatu, dzimba dzavanhu dzakashakara. Iko zvino vamwe vanotakavaisa mumatensi, havana mapoto, havana zvakawanda, especially vo vana vechidiki, mababy foods. Tichikumbira kuti vanhu vafunge vana kana vachipa kunhandikire kuvanhu vakakuvadziwa necyclone.
Kunze kwezvikoro, zvimbuzi, migwagwa nemakirinika, vamoyo vatiwo pane zvakawanda zvinodawo kuti zviitwe kuitira kuti upenyu hwevagari vekumanika land hudzokere pahwaiva mafashamu aya asati aitika.
Nokuti kumwe vanorarama namabhanana. Vachitengesa mabhanana havachakwanisi kuti vabude kwavaka, nokuti hakusina nzira dzinopindako. Takadoona mamwe matrucks amwe aibva kuna Nablawayo, Harare, Masvingo ari ikoko ari marundi, nemhayo kuti migwagwa haichakwanisi kuti ibude. Kwozouya nyaya yokuti vanhu vokuchimanimani ikoko especially zvese zvokuti vararame nazvo zvokurima, ng'ombe dzavo dzakatogwa, huku chaidzo dzakatogwa, vangosara vangu vavanhu. Saka tichida kuti tidzosere upenyu hwavo back to normal.
Zvichakadai, vemabhizimusi vanga vari pamusangano uyu vavimbisawo kuti vachaita zvese zvavanokwanisa kuita mukubatsira hurumende kuitira kuti vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu iri varerukirwe neupenyu. Mumwe wevana muzvinabhizimusi ava, avo vanga vakamirira sangano revemabhizimusi, vakaumba homwe yekubatsira vagari vekumanikaland ava iri kudaidzwa kuti Reboot Fund, vashingi munyeza, vati vatounganidza mari inodarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe emadhora.
Takaraisa by pledges iye zvinezvi 38.7 million RTGS dollars ndo dzaamo mugaba kare. Target yedu ndeyekuti tiraise 100 million asi tofungatosvika 100 million.
Sachigaro wesangano renhabvu munyika rePremier Soccer League vafarai jere vati sangano ravo richavaka chikoro chechimanimani sekondari kuti chidzokere pachaive, uye vachaita zvese zvinodiwa pachikoro ichi. Mutungamiri wekambani yeDoves vatalent Mazivisa vatiwo kambani yavo ichavaka patsva zvikoro zvina munharaunda yechimanimani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.